Ichokwadi nhasi mapurisa abvuma kushandiswa nemusangano weZANU-PF kuenda kunokanganisa, kuvhiringidza, kupfanzanura chiitiko changa chiri kumabvuku chaachakarongwa nemusangano, musangano mukuru, musangano chazezesa mutunhu nemago unova musangano tungamirira baba vachamisa, musangano weMDC Alliance, uku vava vachipemberera makore makumi mairi ekuzvarwa. Chinonyanya kuti kachamadza seHarare Province ndechekuti mapurisa vanosapozwa vachiita basa ravo rekuita police, vachiita basa ravo rekuva mutongi gava maenzanise, vasina divi ravakarerekera, vasina waanoti uyu ndewatinoda, vari chengawo semananga hakuna risina mhodzi.
Mungaziva kuti vangani vakuvara nekusungwa here?
Vanhu vedu vanga vakaungana ipapo vanosanganisira vakwegura vatana vanosapota musangano wavo wavakavamba unova musangano wevanhu. Vazhinji vacho vakuvara vaendeswa kuchipatara zviri padhuze, vamwe vacho vasungwa. Saka kutaura kwatiri kuita, tiri kumhanya mhanya nemagweta kuti timeke tikukwanise kuti vanhu ivava vane rusununguko, nekuti havana mhosva yavakapara. Vanhu vanga vachipembera musangano wavo, musangano wavakavamba, musangano wavari kupemberera kuti wakwanisa kuunza zvibereko zvisinei kuti ZANU yuda kuita chibhebhenenga muno muHarare Province. Saka tine vanhu vedu vasungwa, tine vanhu vedu vari muzvipatara, asi tiri kuzvifambira ipapo.
Vakawanda vari kuti nyika ibudirire uye isaite seyakageza negoka munyama, panofanira kunge paine kuyanana zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato renyu riri kuti kudi?
Shungu dzedu ndedzekuti dai Zimbabwe waro yava yeZimbabwe yekuti munhu anokwanisa kuyanana neumwe waakagarisana, zvisinei kuti uri mwana wani, zvisinei kuti uri mupfupi, zvisinei kuti uri mutema, zvisinei kuti uri mukobvu, chengawo semananga hakuna risina mhodzi. Tese takafanana, anga ari mupfupi ndopumusha usina sekuru wapfupi. Sekuru wakava sekuru wapfupi havachasekuru here? Havasiri usadza rakakachwa here? Sekuru ndisekuru. Saka ngatidanane senyika, tibatanidzwe nenyaya yekuti tiri vana veZimbabwe. Ndo inosapozwa iri namo, iri glue, iri adhesive inonotibatanidza somusha sekuti tiri vana veZimbabwe.